Munyaya yavo kudare iri vakasukuire vakati SI-140A iyo yakaiswa svondo rapfuura neZEC paive kuvandudza mutemo wesarudzo izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa. Asi Justice Chitapi vatise maonero avo, zvakaitwa neZEC hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuZEC. Inopawo ZEC simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka. Nekuda kwaizvozvo vati SI-140A idanho rakatorwa neZEC nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuwere ichi. Asi rimwe ramagweta vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi.
Naizvozvo kuti SI-140A yamhura kumbiro remutemo, asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura. Asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice Chitapi, tiri kuti aiwa tiri kupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi. Kana uchinge wachinja mazuva kubva ku-14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo.
Vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api.
Saka naizvozvo isu tadzokera zvakare drawing board tinotarisa kuti toita sei, asi tiri kutaura ruzhinji rweZimbabwe tava tiri kupikisana nezvatarwa.
Gweta reZEC vatawanda kanengoni vaudza dare kuti ZEC yakatora danho rokisa SI-140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court, izvo zvakaita kuti ZEC itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuZEC mukati memazuva 14 sezvinodiwa pasi pemutemo weElectoral Act. Vati kusvika nhasi chaiko pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavakasukuwere, ndosaka ZEC yakaisa SI-140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuZEC mukati memazuva matatu kubva pazuva rekuvhota. Vakasukuwere pachavo vakaramidzwa kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare eHigh Court neSupreme Court, uye vari kupikisa mutongo weSupreme Court mudare iri zvekare. Mune imwewo nyaya, dare ramajistrate nhasi rapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo 13 dzeZANU-PF idzo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuuraya nhengo yeCitizens Coalition for Change vati Nashe Chitsunge svondo rapfuura muHarare. Dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuAmerica mumwe nemumwe uye kuti vamhangare kuGlen Nora Police Station kaviri pasvondo. Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya, uye vanhu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU-PF mumusha weGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.